mhlangano watangati nawo wafamba zvakanaka chaizvo ukapera nemuto wakakurisisa chaizvo taona vana vezvamutezo vachiuya together kuti vanyatsoti kuongorora zvinhu zviri kunetsa munyika munomu chikurusa ikonomi yedu yadai yationesa moto asi kukagarwa pasi kukataura kuti tione kuti ndedzipi nzira dzatinogona kuti tibate dzichaita kuti tigone kuwana bumbidzo panyaya iyi yeikonomi.
Tinoona kuti vana vezanu PF vakawanda vanenge vaakutotarisa mberi kuna 2023 panzvimbo yekuti vange pachitariswa dambudziko riripo ramataura fanike rezveupfumi. Zvii zvikuru zvakataurwa kugadzirisa dambudziko iro?
Dambudziko ratakatarisa iri rezveupfumi izvi rakanyatsotaurwa sekereki. Isinori kuti vana vezanu PF vakungotarisira 2023 asi vaseni kuti mabasa ese achoita ekumbudzirisa upfumi hwenyika hunofambirana uyezve uchitisvitsa pachinhano cha 2023. Saka zvatichaita from now kusvika 2023 ndo zvinoita kuti tiwane relevance yedu kuti tinzi aiwa iri bato iri rakanyatsoshanda nemazvo saka rinokodzera kuti rizoserwewo futi kuti rirambe richingotonga mashure nemaelections a 2023. Saka zvanu PF zvepati itori geared kuti tinyatsobata nyaya yeupfumi tinyatsoona kuti tinokavha makona ese achaita kuti upfumi hunyatsoita kickstart nekuti titori nevision ka 2030 kuti pazotame tisvika ikoko munhu wese anofa kunge apa elise inonzi nechirungu middle income bracket kuitira kuti upenyu hwevanhu huite naniwo.
Tinozwawo kuti pane chisungo chekuti vechidiki vanenge vachifanira kunge vachizopinda mumabasa muhurumende umu kubva gore rinouya vanofanira kunge vatanga vaenda kune inonzi youth service. Ichokwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi zvinobatsira nyika nenzira ipi?
Nyika yedu ine matambudziko akawanda. Tine nyaya yecorruption, tine nyaya yemasanctions. Tobvota nyaya huru chaiyo isinyaoneke nevanhu. Nyaya yehumbindoga unopinda kuvanhu. Kuzamarara munhu ode kuchengesa nyika yake. Saka I think it is important kuti vanhu ngavadzidzise ideology nemaprinciples enyika kuti even uri opposition ita opposition asi uchiziva kuti Zimbabwe ndeyako unofanirwa kuopoza umwe munhu asi tine principle one yatingaopoze principle iyoyo ndokuti Zimbabwe is for Zimbabwe and ipapo apo ndofunga zvakakosha strength nekuti ndopatikuita zvorashika.